pfungwa idzi dzakabuda pamusangano wekuziya zvingaitwa nevechidiki vari kuda kuve makanzura nevamiriri veparamende kuti nyika ibudirire wakaitwa muBulawayo neZulu. Nyaya yeguku raHundi ndeimwe yakataurwa nezvayo zvikuru pamusangano uyu, vamwe vechidiki vachiti inofanirwa kugadziriswa zvachose kuitira kuti nyika ive neramangwana rakanaka kana kuchitariswa kugarisana zvakanaka kwemarudzi akasiyana-siyana munyika. Mumwe wechidiki aive pamusangano uyu, muzvare Caroline Beta, vakati semunhu werudzi rwechishona akazvarwa nekukurira muBulawayo anoona zvakakosha kuti nyaya iyi igadziriswe nekukasika kuti pasazove nekurwisana pakati pemarudzi munyika.
Zvinokanganisa isusu, especially vana vakazvarirwa muno mumatebelelands tiri mashona. Zvinotikanganisa pakuti nyaya yeguku raHundi will always come forward. Painounzwa paya-paya, isusu hatina mhinduro nekuti pazvakaitwa tanga tisipo. Tatichikumbira kuti vanoziya zvakaitika dai vauya vagara pasi vanhu vataurirana.
VaPrince Ncube vebato remutwakazi Republic Party avo vari kuda kuvekanzura muWard 8 muBulawayo vakatiwo zvakakosha kuti vakuru vakuru veZANU PF nehurumende vabude pachena panyaya iyi uye vakumbire ruregerero kuti nyika igokwanisa kunyatsove nekubatana nerunyararo rwechokwadi.
Nyaya yeguku raHundi inofanira kuti ivo vaita guku raHundi yacho vauye kuvanhu bataurisane nevanhu, especially kumatebeleland, kuti vawane ruregerero. But aizopere yakataro, inofanira kuenda mberi kuti justice iitiwe.
Vakuna She Muchemwa avo vari kukwikwidza kuve mumiriri weBulawayo South pasi peMDC Alliance vakatsinhirawo izvi vachiti kusagadziriswa kwenyaya iyi ndiko kuri kuita kuti vanhu vakawanda mumatunhu ematebeleland vaone sevari kusarurwa. VaMuchemwa vakati nyaya yekuendeswa kwemasimba kumatunhu yakakosha zvikuru, vachiti inobatsira kusimudzira upfumi hwematunhu aya neupenyu hwevanhu vemo. Izvo zvakatsinhirwawo navaWinston Mutulisi Ncube avo vari kukwikwidza vakazvimirira kuve mumiriri weUnguza mudare reparamende.
Kana tikaiimplimenta nyaya yacho yedevolution inogona kutibatsira zvikuru mumaareas edu watinobva. Inogadzira problem yekushaya mabasa, even maresources in maconstituencies in different areas. Tinogona kugadzira kuti vanhu vawane zvinhu zvakavakodzera mumaconstituencies avo.
Panyaya yedzidzo nezveutano, vechidiki vakabvumirana kuti hurumende inofanirwa kukoshesa dzidzo neutano nekupa mari yakawanda kumapazi aya, kwete kune vechiuto kana kuhofisi yemutungamiri wenyika. VaParliament Mlingo, avo vari kuda kuvekanzura kuEmakandeni pasi pebato reZapu, vakati hapana mwana wechikoro anofanirwa kudzingwa chikoro nekuda kwekutadza kubhadharirwa mari. VaMuchemwa vakatsigirawo izvi vachiti MDC Alliance ine chinangwa chekuti ikakunda musarudzo ikave iyo inotungamira hurumende, vadzidzi vekuprimary vanenge vasingabhadhare mari uyewo vadzidzi vekuzvikoro zvepamusoro vanenge vachibatsirwa nemari yekuti vaenderere mberi nedzidzo.
Pamanifesto yedu tinoti vana vanofanira kuwana free primary education, voona zvefree tertiary education vachidopiwa magrants nehurumende.
Imwe nhengo yesangano revechidiki reVictorious Young Ncube Trust, muzvare Esther Zita, vakati vanotarisira kuti vechidiki vachakwanisa kukunda musarudzo kuti vave vamiriri veparamende, vachabatsira kugadzirisa matambudziko akatarisana nemadzimai nevanasikana kunyanya munyaya dzeutano.
Nyaya yehealth yakakoshesa zvikuru, especially isusu vanhukadzi. Vana vechikoro vanoshayiwa mapedzi chero kuchipatara. We are giving birth, they need money. Mari yacho hatigoni kuti tiraise, kuti tibhadhare. Vanokuudzai kuti kwatova free, but free yacho manje hakukanyi kuti free, cause pane zvimwe zvinhu zvakawanda zvinotengwa ende zvinhu zvacho zvinodhura.
Musangano waNezuro wakarongwa nesangano reVictorious Young Ncube Trust kuti vechidiki vapane mazano pamusoro pekupedza matambudziko avakatarisana nawo uye akatarisanawo neruzhinji rwevanhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.